Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuita musangano ukariba kuziya nyaya yekurwisa uori unonzi nevamwe wave gomarara chairo munyika. Muzinda weZimbabwe unoti wakatumira vashandi wavo kumugodhi weSteel Fontein muSouth Africa. Une vanhu vakawanda vari kuramba kubudamo vachitya kusungwa. Hurumende inoti gwara rekuti yobhadhara sei chikwerete chekunze rajeka, asi nyanzvi dzichiti achiri makata chaiwo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapazi ehurumende nemasangano akazvimirira oga vari kusangana kukariba vachizeya kuti nyika iri mugwara here pakuderedza uori sezvakabvumiranwa nebandiko reSouthern African Development Community kana kuti SADC Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Komishene hurumende inorwisa uri munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC ndiyo iri kutungamira hurukuro idzi ichibatsirwa nemari kubva kusangano reSADC Anti-Corruption Accountability Lab. Vachitaura pamusangano mukuru mubandiko rinoona nezvekuteverwa kwenyaya dzinenge dzamhangarwa nekuongororwa mabasa ari kuitwa neZAC kana kuti Monitoring and Evaluation Manager Muzvari Sifikile Moyo, vati musangano uyu wakanangana nekuzadzikisa zviga zveSADC.
It is important to note that the workshop will also craft responses. Sangano wanhasi uri kuitwa muna July 2005.
Muzvari Moyo vanoti ZAC inokoshesa kushanda pamwe chete nemamwe masangano anorwisa uri.
SADC tinokoshesa kushanda pamwe chete nemamwe masangano nemapazi ehurumende. Zvakakosha kushanda nevamwe kuti tikunde.
Asi vachitaura pamusangano uyu, mukuru anoona nezvekudzidziswa kwevanhu kurwisa uri musangano reAccountability Lab, vaSamuel Takawira, vanoti zvinotora vaviri kuita uri.
Kunyange panomiswa vanhu nemapurisa vagara vanotomhanyira kunobhadhara.
Mukuru musangano reZimbabwe Women Against Corruption, Amai Sandra Matendere, vati uori huri kupa kuti kodzero dzemadzimai dzimbunyikidzwe.
Pane nyaya yekuti pane panonzi tipe mari yechoko mumwe, asi dzenguva mudzimai anonga asina mari iyoyo. Saka naizvozvo mamwe madzimai anozopedzisira vakutengesa bonde kubva kune munhu iyeye kuti akwanise kuwana rudetsero.
Amai Matendere vakurudzira madzimai kunomhanyara kumahofisi eZAC. Sachigaro weAnti-Corruption of Southern Africa vaAloys Chaumba vati havo muroma hauzariri nerwizi.
Saka ndinoona kuti kana dai tikasimbisa nyaya yekuti zviga zvatinenge tanyorerana nedzimwe nyika tozviitawo tirega kusimbira pamuromo sepinjisi.
Mugwaro rakaburitswa nesangano rinoshanda rakazvimirira reTransparency International paongororo yakaitwa muna 2023 rinotarisa nyaya yehuori, Zimbabwe iri pachidanho chezana nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti 149 panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa. Mugwaro rakaburiswawo nemutsvuchisi mukuru wehurumende zvakabudawo pachena kuti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zviuru mazana masere kana kuti US$1.8 billion kuburikidza nehuori. Asi hurumende inoti iri kurwisa huori sezvo kwakatombosungwa vakuru vakuru vanosanganisira vaimbove mutevedzeri wegurukota vaTerence Mukupe uye vaive gurukota vaSamuel Undenge vakatotongwa nekukandwa mujeri. Musangano uyu wakatanga nezuro wapera nhasi uye wapindwa nemasangano nemapazi ehurumende anosanganisira Public Service Commission, ZAC, Judicial Service Commission, National Prosecuting Authority, ZRP, Zimbabwe Revenue Authority, Asset Management, Legal Resources Foundation nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaHenry Hamadziripi vanoti vakatumira vashandi vekumuzinda wavo kumugodhi weStilfontein mudunhu reNorth West une vanhu vanofungidzirwa kuti vanogona kusvika kuchiuru chimwe chete nemazana maviri kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vari kuramba kubuda nekutya kusungwa. Asi mapurisa anoti vasara vanogona kunge vari pasi pemazana mana. Pane vamwe vabereki kubva kuZimbabwe vakaudza Studio 7 kuti vana vavo vari mumugodhi uyu. Kubva nemusi wechishanu vanhu makumi mashanu vanonzi vabuda mumugodhi uyu asi vari kubva vasungwa nemapurisa akavagarira panze. Mapurisa anoti pane vakasungwa nezuro pane mwana wekuMozambique ane makore 14 ekuberekwa. Vamwe vari kubuda vari kuti vakaenda kuSouth Africa vachinzi kune mabasa ndokuzomanikidzwa kushanda zvisiri pamutemo mumugodhi wakavharwa kare uyu. Mutauriri wemapurisa Kenel Atlanta Mate vaudza vatori venhau kuti vakawanda vari kubuda usiku vachifunga kuti mapurisa anenge aenda asi vari kubva vasungwa. Dare repamusoro rakati mapurisa ape vanhu ava zvekudya, mishonga nemagumbeze. South Africa yakaparura chirongwa chinonzi Operation Vala Umugodhi kusunga vose vari kuchera zvicherwa zvisiri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Jabangwe Nomboko avati kugara mumugodhi pasina zvikwanisiro injodzi.
Matambudziko akatarisana nevamwe vedu vari mugodhi weSouth Africa kuStilfontein magodhi panazaya anosanganisira maenvironmental hazards anoti iwo kushomeka kwemhepo yekufema yakanaka yatinoti oxygen kunogona kukonzera zvekare kurwara kana ndufu, koita matoxic gases anosanganisira carbon monoxide anosanganisira methane. Zvese izvozvo zvinogona kugumisira vanhu vafa.
Izvi zvinokonzerwa nei chaizvo?
Zvinhu zvese izvi zvinokonzerwa nekupinda mumigodhi inenge isiri kumendenwa zvakanaka, isina zvinhu zvakafanana nemafeni anopombirawo mweya mukati nezvimwe zvakadaro, uye tine yatinoti mental health.
Inokonzerwa nei?
Inokonzerwa futi nekufungisisa zvakanyanya, vanhu vachifunga kuti zvino ndikabatwa nemapurisa ndichaita sei. Poitawo nyaya yekutofa chaiko nenzara uye nenyota kunogona kukonzera futi kuti vanhu vedu vasvike pakushaya uye kutoshayikwa kwemedical care, cause munhu watiri kutaura nezvake munhu ari kungozvipindira mugodhi haana medical attention yaanayo kana kuti yaanopuwa, haana rubatsiro rwaanowana. Ndiye employer, ndiye employee, munhu ari kuzvimiririra. Saka matambudziko iwaya anokonzera kuti vanhu vedu vasvike pakuti vanogona kuzopedzisira vashaya.
Mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Jabangwe Nomboko vari parunhare kungezi naBlessing Zulu Studio 7. Panguva iyo pasi rose pamwe nemunyika vanhu vari kucherechedza chirongwa chemazuva 16 chekurwisana nemhirizhonga yemudzimba che16 days of activism against gender-based violence, icho chakatanga nezuro, vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti kodzero dzevanhu rume dzinofanirwa kukosheswa sezvo vachitarisanawo nekushungurudzwa mudzimba. Mumwe murwiri wekodzero vaPaul Vinki vanoshanda vakazvimirira vanoti vanhu rume vakawanda vanokuwarira mukati sezvo tsika nemagariro echivanhu zvisati zvatambira kuti munhu rume anogona kushungurudzwa nemunhukadzi. Vavhinge vanoti zvakakosha kuti varume vasatye kuenda kunomhanyara kumapurisa kana vachinge vatarisana nemhirizhonga. Chirongwa ichi chinoguma musi wa10 mwedzi unouya, asi varwiri vekodzero ava vanoti izvi hazvireve kuti ndipo panofanira kupererawo kurudziro yekuti mhirizhonga ipere. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navavhingi nezvenyaya iyi.
Chirongwa chakadai chakanakira pakuti chinopadzidziso kunharaunda, takatasara nevanhurume vacho nemadzimai, chinopadzidziso yekuti mhirizhonga chii, uyezve chinopafuti dzidziso yekuti zvatinozosangana nazvo mukuburikidza nemhirizhonga. Ufunga kune zvinhu zvizhinji zvatinosangana nazvo, vamwe vanozoona vakuzvisungirira, vamwe vakumapoizeni, vamwe vana baba vakubata zvinodhaka. Unoona vamwe vana baba havachabvi munzvimbo dzinodhakiwa, vakumwa zvinodhaka, zvimwe zvinenge zvichivakuvadza. Zvinhu zvinoburikidza nenyaya yekuti vanhu vanenge vasina ruzivo. Saka zvirongwa zvakadai zvinoita kuti pave neruzivo rekuti munhu wese anogona kusangana nedambudziko remhirizhonga.
Sei vanhurume vasingazvione zvakakosha kuti vataure kana vari kumbunyikidzwa kana kushungurudzwa?
Nharaunda matigere nezvinotarisirwa kubva kumunhurume, zvinhu zvinoonekwa zvita sekuti zvinotinyadzisei kuti munhurume anga achibuda pachena kuti ndiri kumbunyikidzwa, ndiri kurwa nemudzimai kana kuti ndiri kutukwa nemudzimai kana kuti handisi kubatwa zvakanaka. Kazhinji kacho zvinhu zvinobva zvaita kuti unge uchiita sekuti una mamwe munharaunda hausisiri murume akakwana, nekuti unongochinzi murume akakwana ndiye anofanira kunge achirova, murume akakwana ndiye anofanira kunge ane simba, murume akakwana ndiye anofanira kunge achiwana. Saka kana wewe ukazobuda pachena uchiti semurume ndiri kushayiwa, handisi kukwanisa kuriritira mhuri yangu, semurume ndiri kumbunyikidzwa nemadzimai, zvinobva zvaita sezvinhu zvinonyadzisa munharaunda. Saka varume kuti vachizobuda pachena hazvichagoni, vaakungoita zvokuti vaakungozviita, vakutsvaga nzira dzinova dzinozovakuvadza kuti vange vachikwanisa kuti varambe vakanyarara.
Munoshanda here nemapurisa uyezve nehurumende kuti muedze kuti zvirongwa zvakadai zviwanikwewo zvichisvika kuvanhurume?
Hongu, tinoshanda zvakanyanya kunyanya nemapurisa, kunyanya nebazi remapurisa rinonzi Victim Friendly Unit riya, uyezve tinoshanda futi zvakanyanya nemapazi ehurumende akasiyana siyana. Nyaya iripo iyi yekuti tinge tichishambadza nyaya dzemhirizhonga, huipi hwenyaya hwemhirizhonga, uyezve tichishambadza kuti mhirizhonga haina kuti uri munhurume kana kuti uri munhukadzi. Saka hongu tinoshanda nawo, ende tinenge tichiona kuti pane misangano kuti yakati wandei yapo, haisati yakwana hayo iri kupa rubatsiro kuvarume, asi tiri kuona kuti pane kakushanduka kavaipo kekunzwisisa kuti varume vanosangana nematambudziko ende vanengoda kunge vachibetserwa. Mukatarisa munoona even nenguva yatiri ino yemazuva ekucherechedza nyaya dzemhirizhonga, mukatotarisa kana muzvivhitivhiti munoona kuti nyaya dzevarume dzekuti varume vanosangana nemhirizhonga dzaakuita dzichidi dzichiti wandei, zvinova zvaakuita sekuti zvaakuita zvichimboti gamuchirekei michana, asi hatisati tasvika chaipo pazvinofanira kunge zvichisvika.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu anoshanda akazvimirira vaPaul Vinki vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Vateereri, echinoichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisawo kupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel uye paFacebook page yedu. Tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp motsvaga pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page redu reVOA Shona, vanayo vanogowanawo nevamwe. Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs kana kuti AWE muchidimbu chinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe chakapetwa mukupera kwesvondo muHarare. Chirongwa ichi chakanangana nekuwanisa madzimai ari mune zvemabhizimusi achiri kukura mukana wekudzidziswa zvakadzama pamusoro pekukudza mibato yavo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa cha Academy for Women Entrepreneurs kana kuti awe muchidimbu chinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe uye chakanangana nekuwanisa madzimai ari mune zvemabhizimusi achiri kukura mukana wekudzidziswa zvakadzama pamusoro pekukudza mibato yavo. Madzimai makumi manomwe vemuHarare nemutare vakapiwa zvitupa zvekupedza zvidzidzo izvi uye vamwe makumi matatu nevana vekubulawayo vachapiwa zvavo zvitupa mwedzi unouya muguta ravo. Mumwe mudzimai wechidiki ane bhizimusi rekubatsira vemakambani nevanhuwo zvavo kuona zviwanikwa zviri munyika yeZimbabwe vachiita mitambo yekusimbisa miviri uye kukurudzira mushandira pamwe yeNew Dimensions Adventures muzvare Lindi wechipaike vanoti vakadzidza zvakawanda pachirongwa cheAwe.
AWe yakandibatsira pakugrowa. Basa rangu ranga riri panzvimbo 1. If you notice kuti takatanga 2020 New Dimensions Adventures and I can climb 263 takaitanga gore rine riri muna April. But you find good after this program that we had, I've managed to put systems in place. This is something that I learned from the AWE program.
Mumwe mudzimai wekwaMutare akakundawo kupedza zvidzidzo zveAWE izvi paida moyo shadaya uyo ane bhizimusi rezvekugadzira simbi reInvictus Steel Africa anoti akavhurwa meso nechirongwa ichi.
Programming inotibatsira because they take you through every single thing from kana une idea vanokubatsira uno develop a say idea kana auto start vanokubatsira kuti how do you even go further. Saka programming yakandisimudzira zvikuru nekuti ndakadzidza zvakawanda kuti ndinogadzira self business rangu ringe richibudirira.
Bridget Sitole mudzimai wechidiki ane bhizimusi rekutengesa mafuro ezvipuo pamwe chete nekukurudzira kurimwa kwekudya kwechinyakare anoti shungu dzake ndidze kusimudzira mamwe madzimai.
Zvikuta kuta hope kuti program ino yapera nezvatadzidza tisange tindi panzvimbo yatiri right now pachive tane a leap forward.
Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs chakavambwa mugore ra2019 muZimbabwe uye chadzidzisa madzimai ari mune zvemabhizimusi anosvika mazana mana. Mukuru wechikamu chekukudzwa kwemabhizimusi madiki munharaunda mubazi remadzimai nemabhizimusi achiri kukura vaFrancis Gondo vakaudza Studio 7 pamutambo wekupedza zvidzidzo uyu kuti hurumende yeZimbabwe inofara pamusoro pechirongwa cheAwe ichi.
Tichaona kuti zvigadzirwa zviri pano watinoti maproducts ari pano ari nekwariti yepamusoro soro. Saka seministry tiri kuti ndiwo maprograms atiri kuti madzimai uyai mimi mubatane neministry nevamwe vatinoshanda nawo kuti mubatsirwe mudzidziso musumukire.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vaivewo pagungano iri vakakurudzira vakapedza zvidzidzo zveAwe kuti vabatsire kushandura upfumi hweZimbabwe.
The success of this dream is a victory for you.
Ndinozviziva kuti kubudirira kwenyu muzvidzidzo izvi kubudirirawo kwemhuri dzenyu, nharaunda dzamunobva uyewo nenyika. Unyanzvi hwenyu huri kudiwa mune zvemabhizimusi kuti upfumi hweZimbabwe husimukire.
Pane avo vakabudirira muzvidzidzo izvi kune madzimai masere akanyanya kudadisa akapiwa chiuru chimwe chete chemadhore emari yekuAmerica $1,000 pamunhu kuti vabatsirikane mumabhizimusi avo. Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs chinokokerwa nesangano rePass on Point iro rinokurudzira madzimai echidiki kuti vapindewo muchirongwa cheAwe ichi. Mukuru wePass on Point Tubelihle Njovu akaudza Studio 7 kuti mamwe madzimai ari mune zvemabhizimusi anokwanisa kupindawo muchirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs sezvo mukana uyo wavepo kusvika munandira wegore rinouya. Tubelihle akati vanoda kupinda muchirongwa ichi vanoenda pa www.awe.org.zw votevedza zvinodiwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemutungamiri weAfrican Development Bank Dr. Akinwumi Adesina vanoti vanofunga kuti Zimbabwe yave negwara rakajeka rekuti ikwanise kubhadhara chikwereti chayo chasvika kumabhiriyoni 10 nemaviri nemamiriyoni mazana matatu kana kuti $12.3 billion. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa muHarare neZuro nevanokweretesa mari. Asi izvi zviri nyore here kuita? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
The African Development Bank nehurumende yeZimbabwe vanoti pamusangano wakaitwa neZuro pakatenderanwa kuti paparurwe urongwa weStaff Monitored Program kana kuti SMP unenge uchitungamirirwa nebhanga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reInternational Monetary Fund kana kuti IMF. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti chinangwa cheZimbabwe ndechekuti ipedze urongwa hweSMP uyu gore rinouya risati rapera. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Muzvare Chenai Mutambafere vanoti havo zvinhu zvakaoma kuti Zimbabwe ikwanise kuita.
Izvi zvinokonzerwa nekuti hurumende yeZimbabwe haizotori izvo zvinenge zvakuridzirwa kuti dai yaiita kuti nyika ifambe iende kumberi ikwanise kuwana rubatsiro panyaya dzemari.
Muzvare Mutambafere vatiwo,
chekutanga vanotaura iwe nyaya yehumwori, tinoona kuti humwori huri kuramba huchienderera munyika. Zvakare zvizvarwa zveZimbabwe zvine rusununguko huzere here kana kuti tichiri kurarama upenyu hwemahuman rights abuses? Izvi zvinova zvinhu zvakanga zvichitaurika panyaya dzedebt dialogue crisis yakatangwa muna 2020. Naiko zvino tiri kuramba tichiona nyaya idzodzo dzekuti vanhu vanenge vari musungwa asi vasina mhosva yavakapara.
Sachigaro wesangano reCenter for Disability and Development in Zimbabwe vamasimba kuchera vatiwo nyaya dzekugadzirisa zvezvikwereti dzinonetsa zvikuru.
Ma staff monitored programs aya kupfa nguva yeinclusive government anga angoripo asi hatisi kuona kujeka kwazvo nekuti Zimbabwe inowirirana nevamwe kuti ichaita zvakati iyo yomuka yoita zvakasiyana nezvavanenge vawirirana. Saka ipapo ndopanodiwa kuti pange paine yatingati discipline, pange paine kurongeka, pange paine kutevedza sviga zvinenge zvakawirirana.
Mukuru weUnderhill Corporate Solutions Dr. Edima Hembe vanotiwo kusabhadhara chikwereti ichi kwave kupa kuti chirambe chichikura.
45% yemari iyoyo ndo yedebt kureva kuti zvatakakwereta. 55% yeseyo ndee maarias nemapenalties zvekuti kana kusabhadhara mari kwenguva yakareba inenge machibereka chibereka zvo zviberekwa chazvo ndozvatowanda kudarika iyo mari yacho. Saka zvinoringa zvakureva kuti idebt iri kana kuti chikwereti ichi chaakukanganisa maitikire eupfumi hwemuZimbabwe. Saka zvakakosha kuti vanhu vagare pasi sezviri kuitwa izvo kuti nyaya yacho igadziriswe. Asi zvakakoshesesa kuti tinzwisise kuti staff monitoring program yacho iyi chii. Zvinongoreva kuti Zimbabwe yabvumirana neIMF kuti ichamonitwa kana kuti kutaridzwa. Zvinoratidza kuti Zimbabwe yaakuda kudzokera kuita mitemo yeeconomic policy dzakasimba uye dzakanaka dzingakonzera inflation, dzingakonzera exchange depreciation nezvimwe zviri kuitika izvo. Saka ndopane nyaya yauri ipapo.
Vatiwo
kana Zimbabwe ikabvumirana neIMF zvinenge zvakureva kuti vese vanokweretwawo mari neZimbabwe vaakuziva kuti Zimbabwe now yava kudawo kuita sound economic policies. Asizve chinoda kutinazokutaurisa ndechekuti pane zvimwe zvakati wandei futi zvinodiwa ipapo. Zimbabwe inofanira kunguita yavanotiwo anti corruption courts, inofanira kuitiva macourts kana kuti kunotongwa mhosva, kunofanira kuitwa zvinhu nemazvo, uyezve kunofanira kuita electoral reforms. So pane zvimwe zvakati wandewande zvinofanira kuitwa kuti Zimbabwe ichidzoswa kuti kana kuti zvikwereti izvi zvigadziriswe. Saka pachine mufambo wakati kurei.
Zimbabwe ine zvikwereti kuWorld Bank, African Development Bank, European Investment Bank nedzimwe nyika dzekunze. Blessing Zulu, VOA News, Washington DC.
Bazi rezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza muAmerica reEnvironmental Protection Agency richange rave nemutungamiri mutsva. Vaimbove nhengo yeparamende vaLiz Eldin vadomwa nevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vatore basa iroro. Mutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotarisa kukodzera kwavaZeldin pamwe nekuti zvinotungamidzwa nebazi iri mberi zvingatarisirwa kushanduka sei zvikuru panyaya yekushanduka kwemamiriro yekunze. Valiz Eldin vaimbove nhengo yeparamende yeRepublican Party vakaita matemu mana vachimirira dunhu reNew York uye vari mutsigiri wevakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump kwenguva yakareba. VaZeldin vakatarisirwa kutungamira bazi reUS Environmental Protection Agency. Vane makore 44 ekuberekwa uye vane degree rezvemutemo kubva kuAlbany Law School. Vakashandawo kwemakore 4 muchiuto. Munhu akaroora uye vane vanasikana vaviri mapashwa. Mugwaro rakaburitswa muswambudzi 11 vatirambo vakazivisa nezvekudomwa kwavazeudini vachiti vaimbove nhengo yeparamende ava vachaburitsa simba remabhizimusi emuamerica panguva imwe cheteyo vachichengetedza mhimo yepamusorosoro yekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza. Vachitaura nenhepfenyuro yefox news vazeudini vakati vari kufarira kuzadzisa zvirongwa zvavatrump zvehupfumi.
There are regulations that the left wing of this country have been advocating through regulatory power that ends up called...
pane mitemo yanga ichidiwa nevanorwira kuenzaniswa kwemikana kuburikidza nemasimba ehurumende inopedzisira yakonzera mabhizimusi kuti aende kusiriko.
Pasi pehurumende Democratic Party yava Joe Biden, bazi reEPA rakatungamidza mberi kugadzirwa kwemhando dzemoto dzakachena dzinozvimutsiridza nekuisa mitemo mukucherwa kwemafuta negasi senzira yekudzivirira hutsi hunokuvadza pamwe nekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaTrump vane muono wemberi nemamwe maitiro.
We will blast through every bureaucratic hurdle to issue rapid approvals for new drilling, new pipelines, new refineries, new power plants.
Tichaputitsa nzira yedu nemuzviminga mpinyi zvakaiswa nehurumende kuti tikwanise kupasisa kucherwa kwemafuta kutsva, pombi itsva, mafactory matsva, magwenya emagetsi matsva endudzi dzose.
Vazeldin vakambotaurawo nezvematanho mamwe chetewo pavakakundikana kubudirira musarudzo yagavhuna weNew York muna 2022.
We should reverse the state's ban on the safe extraction of natural gas and approve new pipeline applications.
Tinofanira kubvisa mitemo yemamwe matunhu inorambidza kucherwa kwegas kwakachengetedzeka. Tobvumidza kuiswa kwepombi itsva.
Kudomwa kwavazeldin kunouya panguva iyo United Nations yakamutsiridza kuridziro yayo kunyika dzose kuti dzisiyane nekuchera mafuta nemarasha senzira yekudzivirira nayo kushanduka kwemamiriro ekunze. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakati,
the sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And time is not on our side.
Ruzha rwamunonzwa nderwe bhambo rakamirira kuputika. Tatarisana nekumagumo kwekuti timise kukwira kwekudziya kwekunze kusvika pa 1.5 degrees Celsius. Uye nguva haisi kudivi redu.
Kunyanga hazvo mitemo inobata kushanduka kwemamiriro ekunze iri kutarisirwa kuderedzwa nehurumende pasi peutungamiri hwavazeudin vanoongorora vanoti pari zvino matunhu anokwanisa kusarudza kudzika mitemo yavo uye vanhu vanokwanisawo pachavo kushandisa nzira dzinoderedza kusvibiswa kwemweya wekufema. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias yandakuverengerai. Tereri musakanganwa chirongwa chedu chakananga nevechidiki apo nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs kana kuti awe changa chichitungamirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe chakabatsira madzimai echidiki mune zvemabhizimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuita musangano ukaribva wekuzeya nyaya yekurwisa uori hunonzi nevamwe hwave gomarara chairo munyika. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa unoti vakatumira vashandi wavo kumugodhi weStilfontein uyo une vanhu vakawanda vari kuramba kubuda vachitya kusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyamina Gift Dube.